This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le yi Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera nasi uri musi wesvondo kukadzi 8 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri webato reMDCT vamogenitsvangirai vanorambidza nhengo dzebato ravo kushandisa madandaro akaita seWhatsApp neFacebook.
Tanyanya kuti president vedu vaite danho iroro ndechekuti kune vanga vakushandisa magroups esocial media emaWhatsApp, Facebook kutaura basa remusangano. Zvanga zvakuita kuti vanhu vasiri vemusangano vatange kuziva zviri kuitika mubato medu.
Gavhuna webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya votarisirwa kuparura urongwa hwemashandisirwo emari hwekutanga hwegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutungamiri webato reMDCT vamogenitsvangirai vakarambidza nhengo dzebato ravo kushandisa madandaro akaita seWhatsApp neFacebook. Mugwaro rakaburitswa nehofisi yavo, vatsvangirai vakati vari kuona nekukashikamadzwa nenhengo dzavo dzichishandisa nenzira dzisina kutsarukana madandaro aya, dzichitsvaga kuzvikwiridzira asi neimwe nzira dzichidzikisa bato. Vatsvangirai vakati kutsaudzira uku kwasvika pachinano chisina kunaka, izvo zvazovatuma kuti vatore matanho ekuti nhengo dzose dzibude mumadandaro akadai. Vanoti nhengo dzinenge dzichida kupinda kana kutanga madandaro akadai dzinofanirwa kuwana mvumo kubva kuhofisi yavo, uye vose vachawanikwa vachitsaudzira vanofanirwa kutora mashoko avo aya semuchenjedzo wekutanga vasati vatorerwa matanho. Tabata munyori mukuru webato iri vaDouglas Ngonzora kuti tinzwe zvizhinji.
Tanyanya kuti president vedu vaite danho iroro ndechekuti kune vanga vakushandisa magroups esocial media emaWhatsApp, Facebook kutaura basa remusangano. Zvanga zvakuita kuti vanhu vasiri vemusangano vatange kuziva zviri kuitika mubato medu, uyezve vamwe vanga vakusenzesa magroups aya kutukana nekudivida musangano. Saka president vati ivo kana vanhu vachida kuita zvemapoka iwayo aya vanofanira kuenda kuna spokesperson wedu wopiwa yatinoti clearance voita magroupu avo. Magroupu iayo tomonitora kuti vanhu havasi kushandisa here magroupu iwayo kukanganisa musangano, kutukana nekuita zvakangowanda wanda. Pane nyaya yakabuda muHerald ichinzi pane vari kuda kubvisa president. Nyaya iyoyo manyepo akabuda akataka kujena pamagroups ipapo. Saka izvi hatisi kurambidza kuti vanhu vasataurirane pamaWhatsApp, asi tiri kuda kuti tiregulete separate zvinokwanisa kutaurwa nezvisingakwanisi kutaurwa nemamembers edu, nekuti zvinoparadza musangano.
Pane dambudziko hombe kana kuti basa hombe ramunokwanisa kunge muchizosangana naro panyaya yekuongorora kuti vanhu vari kuzvifambisa sei, hatingati monitoring, muchatora sei matanho iwayo?
Aiwa, kumonita tinokwanisa kumonita, tine nzira dzokumonita kuti vanhu vebato vari kuita sei. Asi zvatiri kuitira apa hatisi kuitira kuti vanhu vasataurirana, asi tiri kuona kuti magroups ari kushandiswa nevamwe vanhu vane agenda yekuda kukanganisa musangano.
Hamusi here kunge muchidzinyirira kodzero dzevanhu dzokuti vanga vachisununguka kana kupinda mumapoka avanoda kana kutaura mashoko avanoda, yatingati freedom of association kana freedom of expression?
kwete freedom of association kana expression haireve kuputsa bato kana kutaura nyaya dzekunyombana muri vanhu vebato rimwe chete haizi freedom of expression iyoyo nokuti zvinokanganisa musangano wedu.
Avanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vanonzi svondo rino vangangoparura urongwa hwemashandisirwo emari hwechikamu chekutanga mugore rino ra2015. Svondo rapera vamangudya vakaudza musangano weZimbabwe National Chamber of Commerce kuBulawayo kuti mari dzemihoro dzinofanirwa kuramba dziri padziri uye mitengo yezvinhu yoderedzwa senzira yekuedza kubata nyaya dzekuparara kweupfumi munyika iyo isina kumira zvakanaka. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti panofanirwawo zvakare kutorwa matano nehurumende ekudzikisa mitero inobhadhariswa vemabhizimusi nevanhuwo zvavo. Ngatinzwei maonero enyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara.
Chekutanga ndechekuti hapana zvakanyanya zvatiri kutarisira kupfunda kuna vamangunzika. Nekuti zvamunoziva imimi Zimbabwe iri mumultiple currency regime yekuti hatisina zvakanyakawanda zvatinogona kuita kunze kwekungosupervisa nekungoregulata financial system. Hongu financial system iri kusangana nematambudziko akatiwandei pane inonguva. Saka chatiri kutarisira ndechekuti vamangunzika vaunze matano anoita kuti mamwe matambudziko ari mufinancial system, for example nyaya dzekuwanda kwevanhu vasiri kubhadhara zvikwereti zvavanenge vakatora dzinge dzichigadziriswa nekunzo zvekuita kuti risk management, kumanejwa kwerisk mumabhengi kunge kuchisimbaradzwa kuitira kuti tinge tichipedza humwe uoro hwatiri kuona huri kuitika mumabhanga kuita kuti financial system isagadzikane zvakanaka. Saka hatingi mumaondero angu ndo chinhu chikuru chatingatarisire kubva kuna vamangudya kumonetary policy.
Vamwe vanoti makore apera kuparurwa kwezvirongwa zvakadai kwanga kusina yamuro chakakura nenyaya yekuti nyika yanga isina mari inoikwanira kandai yaironga zvayaironga asi zvava zvisingabudiri nenyaya yemari. Kupinzwawo kwakazoitwa mabond coins munyika mungaone kuchishandura here bhajeti rawo iri?
Handione kuchishandura bhajeti nekuti iwo mataura vakanga vaita kuundwa kwemabond coins kwakuru kekungobatsira munyaya dzeconvenience panyaya dzechange muzvitoro. Uyewo zvaitarisirwa kunzi zvichaita kuti zvichida mitengo yezvimwe zvigadzirwa inge ichiderera. Hongu taona kuti mitengo yemadhiringi yatidereraiwo nenyaya yekuti nyaya dzechange dzambogadziriswe, but rimwe dambudziko raripo nderekuti vanhu vakawanda vanga vasiri kugamuchira mabond coins aya vachifungidzira kuti dzimweni dzenguva hurumende inenge yakufungidzira zvekuda kuzodzosa Zimbabwe dollar. Saka pane kutsikana pakati pevamwe vanhu vasiri kugamuchira chirongwa chemabond coins chehurumende.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare neStudio 7.
Studio 7 iri kuparura nemusi wechipiri chirongwa chevechidiki chitswa paLive Talk. Chirongwa ichi chinonzi The Connection. Tinoda kuti imi vechidiki mupinde muchirongwa ichi nemusi wechipiri wega wega.
Munokwanisa kutumira zvamunofunga paWhatsApp panhamba inoti 001-202-465-0318. Shandisai hashtag The Connection kana muri paFacebook neTwitter.
Ngati sanganei chipiri chega chega muchirongwa chenyu The Connection paLive Talk panopa Studio 7.
Imwe nyanzvi munyaya dzekurima uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti mafashamu emvura akambobata nyika mumazuva mashoma apfuura akakanganisa zvikuru zvirimwa matunhu akawirwa nedambudziko iri. VaZakaria vanoti dambudziko iri rave kumanikidza varimi kuburitsa imwe mari yekutenga fotereza sezvo zvirimwa zvavo zvanyudzwa nemvura. Ngatinzwei huru kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
patiri kutaura iko zvino zvirimwa zvakawanda zvanyudzwa mvura yawandisa zvokuti varimi vazhinji vanga panguva yekuti vakuisa fertilizer yepamusoro. Saka zvirimwa zviya zvaakuti zvaiswa fertilizer iyoyo mvura yawandisa, fertilizer iya yogezwa yoenda pasi kana kuti yoeredzwa. Zvoreva kuti varimi vakufanira zvekare kuti vaise imwe fertilizer yepamusoro mvura kana ichinge yamboti mire zviya. Saka izvozvo zvinoreva kuti zvirimwa zviya zvakurimwa zvaakuzodhura nokuti zvaakuwanzwa fertilizer imwe ichienda isina chayashanda. Saka idambudziko guru kwazvo riri kuonekwa nevarimi panguva ino.
Matunhu api ari kunyanyotarisana nedambudziko iri?
Matunhu ari nechekumusoro, takatarisana nana Mashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East nedzimwe nzvimbo dziri kunana Manicaland. Ishoma shoma zvadzo dziri kuzasi kunana iyo Masvingo, kunana Matebeleland nekuMidlands kune nzvimbo shoma. Asi kunechekumusoro dambudziko iroro rakakura zvikuru.
Nguva zhinji mvura yakanaya yakawanda inombonziwe inouyisawo zvirwere kuzvipfuwo nezvimwe zvakadaro. Pane zvirwerewo here zvati zvawanikwa zvinganzi zvakonzerwa nekuwanda kwemvura uku?
Dambudziko rezvirwere kunyaya dzezvezvipfuwo hasati ranyatsa kuonekwa, asi kwaita dambudziko rearmyworm rinova zvaro riri kugona kugadziriswa iko zvino zvishoma nezvishoma tichienda mune dzimbo dziri nechekumusoro. Asi kune zvezvipfuwo hatisati tanyatsa kunzwa kuti kwanyaya kuita dambudziko ndekupi pari zvino.
Pane zvingakurudzirwawo here varimi kuti vaite mudambudziko remvura irori?
Padambudziko rakadai iri remvura hurudziro ingavapo ndeyekuti kazviya patinotanga kubata mwaka varimi ngatibatei mwaka, nekuti ndinoona inini kuti vakabata mwaka vakarima nguva yekuti mvura yekutanga yakanga ichituruka paya vazhinji vavo havana dambudziko seratiri kuona iko zvino rokuti zvirimwa zvavo zvaakuyudzwa.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro iri muWashington DC. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Calvin Mawarire, vanova iwo mutauriri wesangano idzva riri kuumbwa rinonzi Transform Credit Association. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7, mukoma Calvin.
Tokutambirai zvakanaka mukoma Blessing.
Mukoma Calvin, tiri kuona kuti muri kutanga imi chirongwa ichi kana kuti iro sangano rinonzi Transform Credit Association. Mungatudza kuti sangano iri rinenge richiite chii chaizvo?
Sangano iri rinonzi Transform Credit Association isangano rakatangwa nevadzidzi paUniversity yeNAR, rinonzi National University of Science and Technology iri muno Bulawayo. Sangano iri richange richitarisa kuti richivandudze upenyu hwemastudents maererano nezvinhu zvavanowana kuti vangararama sei kurikidza nemari shoma iyo yavanokwanisa kuwana pachikoro. Saka zvatichange tichiita, tichange tichiisa mari dzemacontributions each month. Then mari dzemacontributions idzodzo dzinenge tichizopa vanhu vanoda kukwereta mari iyaya vachizodzosa yavaneka kainterest pamusoro, kuti umwe neumwe mwana anoda kuwana mari panguva yaanenge aida kushandisa akwanise kuwana mari inomubatsiridza pane zvese zvaanenge achida kuita.
Musangano renyu iri mune vanhu vangani pari zvino?
Musangano redu pari zvino mune vanhu 10, but nhamba iyoyo haina kana limit. Ticharamba tichikoka vamwe vakawanda, mastudents vangava vedhipatimendi ripi, vangava vekufacult of commerce, facult of applied sciences osemafacalty paunivesity, tiri kuvakoka vese kuti vaye vazotijoina. Saka tinenge richibata everyone so long ari pa university pava panhasi, but tiri kuto kuronga kuti mauma university anga akopa zvinhu zvakaita saizvozvo nokuti tiri kuona kuti zvichavandu dzachose kurarama kwevana kana vari pakambani dzemastudent.
Nyaya dzemari dzimukoma Calvin dzinomboti itei mutauro wakati nyanyei, imi sangano renyiri muri kurinyoresa here, zviri kufamba sei?
Ya, ipapo mafunzo mafunzo wakanaka mukoma Blessing. Nyaya dzemari dzinototinetse kwazvo nokuti dzinozoendeswa kunana kumatare zvimwe zvichiita sekufungisa, but isusu apa takatoenda kuministry tikandotaura neminister of microfinance under the minister of SMEs, small to medium enterprises. Then taenda kusmall to medium enterprises, they say that could it be as a microfinance or business, if it is smart students, we can do as a project, it cooperative it big, but you need a license. So license yacho, we are going to blow your town on Tuesday. So but you can do your license yacho, so that's in your so but end up out. Zvinhu zvinofambirana nemutemo zvisingatyori mutemo wenyika kuti mangwana vanhu vasazochema nesu kana kuti isusu tazowana zvinowana sitinetsa mukati nekushanda kwedu muorganization iyoyo nokuti tinoda zvinhu zviri pamutemo.
Kana muchiti vanhu vanenge vachikwereteswa mari vachiita mamwe mabhindauko, muri kutarisa zvinhu zvakaita sei?
Apa patinenge tichitarisa vanhu vanenge vachikweretesa mari, tinenge tichitarisa isusu kuti kana kuti pachikoro unogona kusangana nezvinhu zvakawanda, unogona kungoda mari pamwe yechikafu inogona kuperera, unogona kuda kana mari yekuseenzesa kana mari chaiyo chaiyo yekuti pamwe munhu anenge achida kupeya, because tinogona wana situation yekuti munhu ari kupeya fees achipeya achiita zvikamu zvikamu zvatinoti iyo payment plan. Saka isusu zvatinoita, tinopa mari kune upi noupi student unenge achida mari kuseenzesa panguva diki yanenge achida kuseenzesa iyoyo, then unenge akutobhadhara mari iyaya achiisa muzvikamu zvemainderesi zvichienderana nemari yaatora zvichienderana nokuti anoibhadhara kwapera nguva yakaita sei.
Ko, munozoita sei kuti muone kuti vanhu vaabhadhara? Nekuti munhu anogona kukwereta kamari obva aatiza zvake, munozvifambisa sei?
Ya, ipapo ndopamwe futi panogona sekuti panotinetse, asi isusu madhizainiri atakaita Transform Creditors Association takati zvatichaita tichange tichinyanya kuda kukweretesa vanhu vanenge vajoina, because ndo vanenge vari pedo zvakanyanya. Asiwo tafezesa vanhu vanenge vajoina ivavo, zvatinenge tichida tinoishiti umwe neumwe memba yeTransform Creditors Association yatingati iyo TCA, kana ane umwe munhu waanenge achiziva anenge achidawo kukwereta mari, anogona kuuya nemunhu iyeye omuti uyu munhu ari kuda kukwereta mari. Asi muchinzvimbo chokuzva kuti munhu iyoyo atadza kukwereta, uya munhu anenge auyisa munhu uyayo anenge ari emember in TCA ndo anenge ava responsible for that credit, kureva kuti ndiye unenge akuona kuti mari iyo yadzoserwa here. Kana kuri kuti yatadza, iye ndiye unenge achizoona kuti mari iyo vanhu yadzoserwa here.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Calvin nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinokutendai mukoma Blessing, muwane zuva rakanaka.
Manga makateerera kubva kumutauriri wesangano reTransform Credit Association Calvin Mawarire muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo nekuti kangoma kakaririsa kanoparuka. Iko zvino ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri. Dini wenyu Blessing Zulu.
Zvengo yedu yapera rakai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanorambidza nhengo dzebato ravo kushandisa madandaro akaita seWhatsApp neFacebook. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya votarisirwa kuparura urongwa hwemashandisirwo emari hwekutanga mugore rino ra2015. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchangai mune zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Mavelas Muhlanganya uye.